Apo ari kuenderera mberi nehondo yake iri kunze kwemutemo uye yeutsinye, mutungamiri weRussia Vladimir Putin anga achiramba achirwisa vanhuwo zvavo muUkraine, kunyanya vana vadiki. Imwe mhosva dzakanyanya kuipisisa dzakaparwa neRussia kuvanhu vemuUkraine kupambwa nekuendeswa kwezviuru nezviuru zvevana kuRussia mumatunhu akatorwa neRussia nekuBelarus zvisina mvumo yevabereki vavo. Ava vana vane vabereki vakaurayiwa mukurwiswa kana kusungwa nemapurisa mumatunhu ari pasi peRussia, vana vakaparadzaniswa nevabereki vavo munzvimbo dzine hondo. Vamwe vakapambwa kubva mumasangano ari pasi pehurumende yeUkraine mumatunhu akapindwa neRussia ndo vakaendeswa kunzvimbo idzi. Vamwe vakaendeswa kumakamba ezvirongwa zvekudzidza munguva yechirimo kana kuti summer camps nevabereki vavo vaifunga kuti nzvimbo idzi dzakachengetedzeka, asi havana kuzoona vana vavo zvakare. Vana vakapambwa ava vari kudzidziswa zvidzidzo zvine chinangwa chekusimudzira Russia kana kuti propaganda, kukanganiswa mafungiro avo uye nekupiwa zvidzidzo zvechiuto. Vari kudzidziswa pfungwa yekuda Russia kunyangwe vari kuzadzwa nemashoko ekunyepa akanangana nekuti varase nhoroondo, tsika nemutauro zveUkraine. Muna kurume 2023, mushure mekutara kuti kupambwa kwevana vekuUkraine kunokodzera kwemhosva dzehondo, mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu nekuponda, dare reInternational Criminal Court rakabudisa magwaro ekusunga mutungamiri weRussia Vladimir Putin naamai Maria Lvova-Belova, komishina anoona nezvekodzero dzevana muRussia. Chirimo chapfuura, America yakaisa pazvirango makambani maviri eRussia nevanhuwo zvavo gumi nemumwe nekuve nechekuita kwavo nekuendeswa kwevana vekuUkraine kumakamba ekudzidziswa kuti vade Russia. Uye musi wanyamavhuvhu 24 gore rino, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rakaisa pazvirango sangano reMovement of the First rinotungamirwa neRussia riri sangano revechidiki nevatungamiri varo vatatu nekuve nechekuita nekuedza kumanikidzira kudzidziswa zvakare kwevana vemuUkraine. Movement of the First rakaumbwa naVladimir Putin muna zvita 2022 kuburikidza nezvirongwa zvaro zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mitambo yekutevedzera hondo pamwe nekudzidza kugadzirira zvikwanisiro zvemuhondo. Sangano iri riri kudzidzisa zvakare vana vekuUkraine kusanganisira avo vakaendeswa kuRussia zviri kunze kwemutemo. Vana ndiwo remangwana, uye nyika inorasikirwa nevana vayo haina remangwana. Vladimir Putin anozviziva izvi. Kuburikidza nekudzima ruzivo rwenhoroondo netsika zveUkraine kubva mupfungwa dzevana vayo, Putin ane tarisiro yekuumba pasva remangwana rayo kuti rifanane nenhoroondo yake yakapombonyoka uye kushata. Haafanirwe kubvumidzwa kuita izvozvo. Hurumende yeAmerica icharamba ichitsigira Ukraine apo inenge ichidzivirira rusununguko rwayo nevana vayo kubva kuchidzimba cheRussia.